Saka kana asi wafamba tikasangana business government ne labor nyaya huru yanga iripo ndenyaya yekuoma kweupenyu nenyaya yekuchinjwa kwaitwa mari. Saka tawirirana kuti tipe mashoko kune vatatu venhau ekuti zotawirirana kuti tese tiendese nyaya yekukabhineti tichivaonesa kuti munhu wese vemabhizinesi vari kuchema, vashandi vari kuchema nekuti havana kubvunzwa pakaitwa mutemo weSI 142 wekudzoka kuzim dollar. Saka tapa minista kuti vaendese kukabhineti next week vachirwisa kabhineti kuti vanhu vari kunyunyuta uyezve takurudzira kuti dai zvaibvira mutemo iwoyo wambomiswa. Tatanga kutsvaka kuti ndechipi chingaita kuti nyika iende mberi tichiisa musoro pamwe chete.
Asika mutungamiri wenyika ari kuti izvi zvakaitirwa kurerutsira imi vashandi nekuti vamwe vemuzvitoro ava vanenge vangova kuramba mari dzemaRTGS dziri kutambiriswa vashandi vakawanda.
Mushandi haana kana chimwe chete chaerutsirwa nokuti mari yese yatanga takachengeta yemapenjeni yakatopedzwa zveke chipiri. Imwe yakapera muna 2008 iko zvino tapedzerwa zvemari dzese dzatanga takachengeta dzemapenjeni hadzisina uremu. Takadyirwa zvemari dzedu masalari muna itambira $500 iko zvino akutotambira kuma 35 nekuma 45 $. SI 142 haina chayataura pane zvevashandi maringe nekuti compensation iyo ichabva kupi yekuluzwa kwaitwa nevashandi kakapetwa kakanyanyisa zvakapetwa kakanyanyisa. Saka hatina chedu paSI 142 ndiyo meseji takichiudza minista kuti dai vakatanga vatibvunza takagara pasi takawirirana kuti tinoshandira mushandi nechitinoshandira nyika ndechipi. Saka hatina chedu ndokuti saka vashandi vari kutipusha vachitisundumidza kuti muri kunonoka kuti tiende kustrike nekuti vashandi vari kutambura.
Vamwe vapinda mumusangano wanhasi ndivanani?
Musangano wanga une ministry officials wechiita zveminista welabor nemadeputy minista weagriculture nevemabhizimusi weMCOL zeFTU zeCTU neApex Council semapindiro yatinoita musangano weTNF kuti vashandi vemapoka evashandi negovernment nevemabhizimusi.